Jamhuri ya Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing women's participation in politics. Today, women from various political parties met in Mashingo to discuss some of the challenges they face in electoral politics. But before we delve deep into today's discussion, let's take you to Sudan, where the country is being dragged to the brink of civil war by a power struggle between two men, a career soldier and a former warlord who rose to power under former autocratic leader Omar al-Bashir. David Boyle has more.
Once side by side, two men now stand opposed in a battle that is dragging Sudan to the brink of civil war. General Abdel Fattah al-Burhan is the de facto head of state, General Mohamed Hamdan Dagalo his deputy. The former is a career soldier and the army's chief. The latter, better known as Hameti, a former warlord who leads the country's main paramilitary group.
I am a simple Bedouin man. I grew up on the sidelines of Sudan. Didn't get anything from my country except violence.
Hameti started out as a camel trader in the Darfur region before, according to a former assistant, taking up arms after his trade convoy was attacked. He was among fighters who later allied with the government to quash a rebellion that erupted in Darfur in 2003. The militia forces had a fearsome reputation. They became known as the Janjaweed, a term loosely derived from the Arabic for devils on horseback. Around 300,000 people were killed in the Darfur campaign, and 2 million displaced. The International Criminal Court has accused former President Omar al-Bashir of masterminding genocide, crimes against humanity, and war crimes, which he and his government denied, saying that they only targeted rebels. Amid the bloodshed, Hameti caught Bashir's attention. His militia, which morphed into the Rapid Support Forces, became the government's enforcer. Bashir gave Hameti's family and associates free rein to sell Sudan's gold, helping him amass a fortune. But Hameti would later turn on his benefactor when Bashir was ousted in 2019. He secured the post of deputy head of state, technically reporting to Burhan, who cuts a very different figure. He's a career soldier with 41 years of service, mostly under Bashir. Like Hameti, Burhan also rose under the autocratic leader before dumping him when Bashir's star was waning. Burhan says he was one of the military figures who told Bashir to step down. Since then, as the head of a military council, Burhan has made promises of elections and handing over power to a civilian government. His opponents say he's instead put the military firmly in charge. Protests have faced a fierce response from Burhan security forces.
Once we put on these khakis, we have no other path. We do not get startled or afraid. And even if every one of us is dead, we will not be frightened or back away.
As military chief, Burhan controls heavy weapons and the armed forces. But his soldiers are up against Hameti's skilled irregular force that may number, analysts say, 100,000 or more paramilitary fighters. They have already proved a tricky opponent, When bases have come under attack, they have melted away into residential areas, where heavy armor and conventional military tactics lose their advantage. Both men now battle, predominantly in the capital, trying to deliver the killer blow in their power struggle. Instead, they may deliver a protracted conflict and more instability. After decades of autocracy, military rule, and international isolation, Sudan is in danger of seeing its prospects for peace and economic revival go up in smoke.
And from Sudan, we now have breaking news. UN Secretary General Antonio Guterres has called for an immediate ceasefire in Sudan.
Good afternoon. We have just finished a meeting convened by the African Union on the dramatic situation in Sudan, bringing together the United Nations, the League of Arab States, IGAD, and the European Union, as well as representatives from a number of countries that are deeply committed to solving the crisis. There was a strong consensus on condemning the ongoing fighting in Sudan and calling for cessation of hostilities. As an immediate priority, I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days, marking the Eid al-Fitr celebrations, to allow civilians trapped in conflict zones to escape and to seek medical treatment, food, and other essential supplies. This must be the first step in providing respite from the fighting and paving the way for a permanent ceasefire. I have been personally engaged in doing everything possible to make it happen. The cessation of hostilities must be followed by serious dialogue, allowing for the successful transition, starting with the appointment of a civilian government. The fighting must stop immediately. I am deeply concerned about the terrible toll on civilians, the appalling humanitarian situation, and the horrifying prospects of further escalation. Hundreds of people have been killed and injured. Fighting in urban areas is particularly dangerous for civilians, including children, who have repeatedly been forced to shelter in schools and evacuate from hospitals under fire. This is completely outrageous. Humanitarian operations are virtually impossible. Warehouses, vehicles, and other humanitarian assets have been attacked, looted, and seized. Targeting humanitarian workers and assets must end, and I remind all parties of their obligations under international law, including ensuring safety and security of humanitarian aid workers.
That was breaking news which just came in. That was UN Secretary General Antonio Guterres speaking in New York. We are back to the main topic. The Women and Law in Southern Africa organized a meeting to discuss the issues affecting women in electoral politics for them to contest all political positions from council elections up to presidential election. The challenges continue to be a stumbling block for Zimbabwean women since independence in 1980. Some of the female candidates who attended the Mashingo Conference cited lack of financial resources, violence, and sexual harassment. Wusa told the women attending the conference that it was committed to ensuring that women got the training and support they need to level the playing field with male candidates. Patricia Muganiri of Wusa had this to say.
And also elect women in my strategic positions, Vaskana, kutengoto mulonzi, main wing, ponzi women's wing, ponzi youth wing, kumozara, women's wing, weba, kusinakana power, kunakana anything, chinoyonya sweta kuti, mukwani songo kuzungi, mine a decision, a voice, kuti, maitiru wa arbitu wa chinaka mira se. So ipapa, I think, ingatipa, ungoro, ipapa, as we work in my political party, that, you know, that would I, atiru kudada now, I. Why don't you also have women? Vanenge vari mapositions, why kuti vanozonge vachiitwo aiwa isusu madzimai ari zvakati, but women are not there. Ndopanotangira problem. Saka even kana information kana chi, we are at the mercy of men. They are dominated by men who run, who dictate everything.
That there was WUSA's Patricia Mugani re-speaking yesterday in Mashingo. Vachitaura opa msandano uyu amai febi mauto vibature zano PF vakati havana kufara nekubatwa kwakaitwa madzimai musarudzo dzemubato ravo. Dzekutsvaga vachamirira zano PF musarudzo dzichaitwa munyika.
Wakanga wazika mauma seo edo ajiti ii waruma shashino kuchiche uchi suwa njiu uchayi wawa nangu mamuna kana kumini wakabenga wakachapako uche uchi kana masere wa wasuna kumuta asukuchi warume wawepo wakala chikipisa waka waka batana wa chiti masere wa chana kumini
chana kumboi
cheo na chea wacho kutu wakanga kumbo sila kuma chea na kutu masere wa nakumini nangu wanu wakata mamu iyo ide verification ya kaitu ajiti
Apo tanga tiri kunzwa kubva kunengo yezano PF amaise bimauto vachitaura vari kumasvingo vachitaurawo vakamirira Battle of Citizens Coalition for Change amaitendekai Matara vakataurawo kuti madzimai kuti vaite mushandira pamwe uye varambe nyaya ye women's quota inopiwa madzimai.
Kuti hapana law enforcement panyaya ye gender equality. But nyaya yatongo vapo semadzimai. Thank you so much for bringing such a kutiisa patebo imwe from different political parties. Zvinotibatsira. Nyaya yavapo semadzimai. Isusu ngatichitongoita chigandanga. Women tinokomanda the majority. The population. Because there is no way that you know anyone must show my party. Mutemo chao chao wanenda kufalia mensi. Kana vava akoa, lacha gono kutivando mira wone mazima yekuti aiwa. Ichi shumi, shumatanzi women's quota ichi atichi hidi. Because ndo chao nukutu nyara zanacho. Kuti mazima yi nyara rai mnodile ukonde sestaka kufai quota ya mahara. Yusa atiti shoku puwa she mahara, atisi huku ino kushirwa. Tona kupinda mresu na wala rume wacho gejige. Asi shaku na kuti susu chibatani zeshi. Zemazimai. Kana zvimbo bvira tinombo sendeka zvima political chakuti zvedu zveze. Pamira mudzimai tikanyatsa kuona kuti aiwa apa donza rinogona kukweva chaiko chaiko. Ah kuziva pa unogona kuti budisa. Nokuti ndiri mudzimai wekupatiyo 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 todini. Tofigira varume havana tisi nesu wechokwadi. And they don't want to see us pamberi apa. Vanongoda iwo. Vachititungamirira ngatisumukei semadzimai ndopedzisira ndichitaura nyaya yekuti chigandanga kushaikwa kwemazita. Inini 2013 ndakavhota neregistration slip. Zita rangu rashaikwa muvoters roll. Imagine ndaenda ndikutoenda kunovhota. Fortunately enough ndakanga ndiri kuJomik iro zvefa. Ndapinda tikuti chirega ndidi ndikasite vhoti yangu ndiende kubasa. Zita rashaikwa ndikazibudai ndikati handibudi ndikutoda kuenda kubasa. This is my slip. Mburi sakadambe yabuda ndikati officer ima mshandi kuziki I want to cast my vote and go. Wakangu ndirega ndika vota zvimwe zvacho hazvidi kupolitics hakuziguru wadzana.
Avo vanga vari amai tendekai Matara vachitaura vari kumasvingo. Let's now take a break. Please don't go away. Stay with us.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So please go to VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guest, Lynette Mulewe of LEAD and Amaitende Kai Matara of CCC. Studio 7 tried to include the members of the ZANU-PF party. I also spoke to Sesi Mubaya of ZANU-PF Canada, who said she was not available for today's program, but hopefully we will have her joining us in the next programs. Welcome to the program, ladies. Taona zvemu chiramba nyaya ye women's quota mati ngaimbomiswa sei muri kuramba nyaya
pandiri kuirambira inini hongu ine paima tipa advantage but ndiri kuona sekuti it's a way of silencing women to demand the 50-50 yatiri kuchemera day in day out sobva tanzi aiwa katinobekipata tirikuda 50-50 letus women constituents in a constituency, in a province, in a about 26 constituents, for example, in a single. To the constituency, among us, in 26 constituents, at the share of time, 18 to have denied, 18 to have denied. If you say, not denied, to tell all my UTL, Esiskana, to share our Koko, Laruma, to share our Mayuta, Echirum, but then we use the quarter. One of the other men, not denying the minute, 18 minutes, because we never come to you, Amahara. Ndiri kuti kuti zvemahara izvozvo hatisi kuzvina. Tinoda zvekumira because takagara tatotaridza kuti no, we are strong enough to stand the ground.
Maybe if we can just go into English, Mai Matara, we saw you calling on other women. We saw there were members of different political parties, ZANU-PF, LEAD, and other organizations. So what was the response like? Is it possible for Zimbabwean women to stand together and back one candidate, irrespective of whatever party they're coming from?
Yeah, it's very possible. It is very possible that we... Since we are still facing these challenges, you know, as women, we don't have financial stamina. You know what I mean? So we'll be conversing with men, we've got bags, we've got money, we are all resources. But with a woman, we've got nothing. What we only have in here is the skills and love to show up to the community. But in terms of financial, that we compete with the woman.
Kuti vanhu vanotenga mavhoti vachishandisa nzira dzakasiyana-siyana. Vanhu vatinoti pivhotei vanenge vachireva mashoko ekuti ndandimbotange ndakunwa, regandimbokupute, regandimbokudya kuti ndikupe vhoti yangu. Zvino isu semadzimai agara asinawo zvikwanisiro hatikwanisi kuve tine mari zvekuti timbodyiwe timbonwiwe timbosvutwe saka nyaya yekushaya mari zvese ekupinda mure inyaya iyi pachokwadi
ataura
yenyuchechipiri inyaya yekuti sosaieti yedu inini ndinoti yakakorapswa kuti vanhu vafunge kuti mudzimai haagoni kutungamirira saka istereotyping pachirungu asi tichitarisa kuti muchivanhu chedu nekuridzida kunzi ndinoona ndiita dambudziko rekuti zvakadhepi nekuti muchivanhu chedu mudzimai anoremekedzwa imba mudzimai zvinonzi musha mukadzi pachivanhu pedu saka ndoedzeka ndaane dambudziko rekuti saka kana uri musha mukadzi saka kana uri wadhi wadhi inosanganisira misha dzakasiyana siyana dziri kutongwa nemadzimai saka wadhi iyoyo seisingakwanisi kutongwa nemudzimai so istereotyping yakapiwa yekuti aira mukadzi anofanira kudai haafaniri kuzosvika apapa anofanira kuramba ari apapa haafaniri kuzosvika apapa saka nyaya yeculture yakagonongodzwa inotibata zvakanyanya semadzimai sezvataurwa nasiti yangu zvekuti vari kutaura manzwi yekuti unofanira kuti ushinde ushinde inyaya yekuti zvinonga zvichizotaurwa ipapo uchiti aiwa vanhu vee ndipewo mukana wekuti ndikumiririrei titaure nyaya chaidzo chaidzo dziri kutinetsa nharaunda unotsukwa unotukwa unonyombwa unotukirwa vana vako unotukirwa vabereki vako unotukirwa zvakawanda kusanganisa kuti vakaroorwa here haana kuroorwa here saka ihure here nyange vakaroorwa inzwi rekungonzi unonzi uri hure rinobuda inonzi nekuti zvakasanganiswa zvakanzi mukadzi wese anoda kuti ndinoda kupinda mupolitics ndinoda kuti ndipiwewo chigaro sekuti nditaurewo mafungiro angu semukadzi munhu iyeye mukadzi wese afunga kuita izvozvo anenge achinzi iye hure
aiwa mashoko makukutu mashoko makukutu iwayo muzvare mudehwe vesangano relead let me go back to Mai Matara. Mai Matara, you heard what Lynette Mudehwe is saying of lead, that you know there is a lot of name calling, there are a lot of, you know, denigration of women who decide to take up decision making positions, especially in politics. What's your take? You have been there, it seems a little longer. What's your advice to the younger women that want to come up in politics?
Yeah, the problem is once you get into politics, people just view you with a different eye. That's why we go back to this issue of name calling, labeling, mud cleaning, you know, all those sorts of dirty things will be associated with a woman who wants to be a leader in a society. I don't know why men view activists which are ladies. They just view them like, you know, they are loose, you know, they are not dignified people, but it's the opposite.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro vechidiki vachawanikwa vachizopinda here mune zvematongerwo enyika uyezve zvimwe zvamuri kusangana nazvo even imimi magara mune zvematongerwo enyika ndezvipi tinoona vezanopf vanga vari kuchema chema pavhidhiyo yatabva kuona vachiti pakawanikwa pachianaunzwa maresults panga pachiitwa zvisina kunyatsochena muri kuzvionawo here mune mamwe mapato aya anopikisa
Yeah, tinozviona but sezvandambotaura kana kuti sezvamanga ndichitaura paworkshop yatanga tiri kuti zvinoda courage should have courage and you know this pull down syndrome inotoaplya even patiri tichana mai kunouya vana mai who do not believe that a sister like me can be a leader in a society. So those ladies confide in many to fight. Those ladies have the potential to lead. I was saying to the lady who was presiding over the workshop, who was the facilitator, I really think the
for bringing such a noble workshop to the ladies. But that it could be, not financially, but with the ideas, how we should go about Renita in the community, in our public relations with the community.
Hello, caller, the South Africa, Makadi.
Sipo Makadi, yo.
Taurai tins, gwemurkuns, gwamadz, my varku taurai, pamsura peja, varku sangana nazo, kanavarku dakupinda munya zeje, matonga wenika taurai tins.
I am a lady. Chimbo pindavo muzvimbovezve zvizvi zvinonzi ndezvevarume.
Zvinokwanisika here?
Kuti vakadzi hatii.
Pane zvamuri kuona ikoko kuSouth Africa zvingakwanisika here?
Handifungi kuti kukwanisika zvinonoda chivindi. Ndinototi vakadzi vazhinji tine kakufa kupinda mune zvematongerwo enyika. Ndosaka ndikiri muchona vakadzi vari vashoma unopinda mumaparliament vakadzi tinosa.
Saka imi mazwi enyeshingiso kune ava varimo vamuri kuona vatiri kutaura navo ndeyekuti chii?
Ini ndoda kutongotoshingisa varimo mukati ava kuti ngavarambe vakashinga vasateerera mashoko evanhu. Ndiko kutoti vatisimbisevo isusu tigozopindawo. Ngavarambe vakashinga. Ndikozi vanhu vachataura mashoko.
Asi imwe nyaya inotaurwawo nemadzimai vari mune zvematongerwo enyika vanoti madzimai semimi hamuzovhoterawo vamwe madzimai kana maenda manje kusarudzo. Zvinofamba sei ipapo?
Ndipo pandiri kutaura kutoti ndopandotaura kutoti vakadzi isusu pandaida kutaura kuti vakadzi tagara tine problemu yegodo yekuitirana godo pachezvedu isusu patisingasi mudzirani. Munhu anopreferia kunoisa vhoti kumurume asingaisi kumukadzi. Yenhau yegodo.
Aiwa, thank you so much, it's Edna, variku South Africa. Meno kana mune mazwa mukada kutaura varipo, mutisata timuende zvenyu.
Ndisisina mazwa akawanda tete.
Aiwa, pakanaka, thank you so much. Mudewe, Lynette, you heard there from our caller. She said she totally agrees with what you said about the name-calling that happens when women get into politics. So, what's the way forward?
Okay, my name is Edna. I'm going to be a power of the moon and I'm going to be a chamber. These are words of wisdom and no batasi to asipe mu temoyo umunu anonzi mazie machendere madzimai machendere ndinoda kudzoka pakutaura nyaya yekuti nyaya sezvataurwa namuchendere Edina inodzoka kumadzimai saka tingaita nguva tichiramba tichitaura nezvenhauyi muchendere nazvo ndekunga taane makore tikurukura nezvenyaya iyi kubva 1980 kusvika 2023 madzimai tichingochema nenyaya imwe chete asi nyaya iyi ichingodzoserwa kuti ndisu madzimai vari kutadza kukurudzira
nekusaaumwe
mudzimai kuti apiwe handiti saka inyaya yedu madzimai focus yedu ngaiwande kuempowerment
mental emancipation, the mind.
I will thank you so much. Thank you so much, you know, to our valued callers and also to our guests. We were lucky today. We actually got through to Zimbabwe. We had the Lynette Mulewe of LEAD and also Amai Matara of CCC. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying let's meet again tomorrow here on Life Talk. You have a very good night, Zimbabwe.